manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali tshona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 26 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa votaura pamberi pezviuru nezviuru zvevanhu kunhandare yeDhulubadzimu kuBite Bridge. Mutevedzeri weMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObed Gutu votarisira kuita musangano nebazi reState Department muno muWashington DC. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaNelson Chamisa avari kutungamirawo mubatanidzwa weMDC Alliance nhasi vaita musangano mukuru kuBite Bridge munhandare yeDhulubadzimu paine mashoko ekuti mamwe mapato makuru anopikisa ari kuronga muvhiki rinotevera kuita mubatanidzwa ivo vachitungamira. Vari kuronga mubatanidzwa uyu vaudza Studio 7 kuti havasi kuda kuchimbidza kumedza kutsenga vachada, asi vati pane zvikuru zviri kurongwa kuti mapato akawanda atsigire vachamisa musarudzo. Vachamisa vataurawo nhasi nenyaya yeGoogle. Pamusangano wavaita nhasi kuBite Bridge, vachamisa vataura nenyaya yeGoogle hundi vachiti inofanira kugadziriswa.
Auye kuzogadzira mapensions enyu. Makuru wese nuka kuwezera mapenzi eneba jara chawaka shandira uwe mjigandi gere kweja mjigandi mire wano kutambura majara ene hapana chawaka shira makoresi tuka kuzore ranya ya mapenzi nukuta ura panya ya government panya ya national hili panya ya kumeka shua kutinya ya katika kumatebele ndu chola kuhi gadzirisi. Haitungamiri with the National Peace and Reconciliation no vaku Harare. That's not the best way to do it. Haitungamiri with the chiefs, haitungamiri with the sabu, haitungamiri with the fundis, muma communities. Chokunza kutakaura endiani. Waiura irei, kumbira ruregere. Kanwa kumbira ruregere, tuenda mberi, let's compensate those who were victimized. Tapenza compensation, tuenda ma community reparation. Every community benefit. Tapenza kudaro tuti takuenda mberi. Asina kubuda pache na hari eka. Tomutera ne mutemo tokuti iwe takakubata kuti wakauraya asi wakaramba kubuda pachena.
Vativo vane chivimbo chekuti vachakunda musarudzo vachiunza utongo wejekerere munyika. Vachamisa vavimbisawo vatsigiri vavo kuti vakasarudzwa vachagadzirisa nyaya dzezveupfumi. Vativo zvipatara zvinofanira kuti zvigadziriswe. Vachamisa vashorawo mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti vave kufanira kusiyira basa kune vechidiki vanotemwa dzinobva ropa. Kunyange hazvo vachamisa vanga vachiita musangano uyu, sarudzo dzemaprimary elections dzebato ravo dzinonzi dziri kuita mutauro wakanyanya mune dzimwe nzvimbo, vamwe vachiti havasi kufara nemabatirwo adziri kuitwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa National Patriotic Front vaAmbrose Mutiniri nasi vaitawo musangano nevatsigiri wavo kukwekwe. NPF inonzi ine rutsigiro rwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Mukuzeya nezvemusangano uyu Tabata vaMutiniri.
Ndatambirwa zvakanaka zvinofadza irali yangu yekutanga. Ndinoda kuti ibva yaitikira mu province inobva iyoyo vamunangagwa kuti ravakanga vari ravaigara vachiruza ivo maelections.
Mafara here neuwandu hwevanhu vauya?
Ndafara zvikuru ende zvatozotadzike hazvo nekuti vanhu vashaya transport vakawanda vanga vachitora kuuya.
Saka inyaya dzipi dzamanga muchibata-bata muchitaura nevanhu apa?
NPF sekuziva kwamunoita ibato idzva. Saka inguva yangu inini yekutanga kuti ndinge ndichisangana nevanhu pari parali ndichivatsanangurira kuti sei NPF yakazovapo nekuvapo kwayo nezvinangwa zvayo zvekuda kudzorera nyika kuutongi hwemutemo unova hwakakanganiswa nejunda yakaita kuu.
Pane vamwe vanga vachiti NPF inodyidzana nevaive mutungamiri wenyika vachimhonzi aiwa havamo. Mungatsanangura kuti munoshanda sei kana kuti munodyidzana sei navamugabe nemudzimai wavo?
Isisu hatina chatakatadzirana navamugabe. Muutongi hwavo nguva yavakanga vachitonga ichokwadi kuti vanogona kunge vaine zvimwe zvinhu zvavakakanganisawo semunhu, asi mabvisirwo acho avakaita hatiadi. Ende zvinotipa mucherechedzo wakaipa wekuti tikava nyika inoda kupota tichichinja hurumende zvechisimba hatimbofa takazova nyika iri stable.
Tiri kunzwawo kuti mumiririri wekwekwe Central vaMasango Matambanadzo vanozikanwawo nerimadunirwa rekuti Blackman vanga vari pamusangano wenyu uyu mushure mekunge tanzwa zvakare kuti vakarambidzwa kupinda mumaprimaries eZANU PF. Zvanga zvichifamba sei?
Vanga iconstituency yavo ende ipapo vabva vangotaurira vanhu kuti inini haiwa ndasiyanawo nezveZANU PF ndaNPF.
Mavatambira sei?
Tavagashira nemaoko maviri ende ndivo vatichatomisa ikoko kukwekwe Central semumiriri weNPF kudare reparliament.
Mubvunzo wekupedzisira vaMutiniri, vamwe vari kuti imi vanopikisa munofanira kubatana kuti muwane mukana wekukunda musarudzomo. Pane nhaurirano here dzamuri kuitawo nevamwe?
Hatisati zvedu tanyatsosvika pakugara pasi kuti tikurukure, asi zvinhu zvatiri kutambira isisu nemaoko mairi kuti tinge tichibatana tigone kubvisa zvijunda izvi.
Mutungamiri webato rinopikisa reNational Patriotic Front kana kuti NPF vaAmbrose Mutiniri vari parunare kukwekwe. Mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vari kushanya muno muWashington DC, umo vari kutarisirwa kuita misangano nevamwe vakuru vehurumende yeAmerica. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vaGutu.
Pane urongwa huripo kuti muswe muvhuro nisandadzokera tichakwanisa kuti tisangane nevamwe vekuDepartment of State. Saka pane vakomana nevasikana vari kumhanyamhanya kugadzira mameeting acho, maappointments acho. Saka ndofunga nhasi kupera kwezuva ranhasi vachazenge vachindiudza kuti vakwanisa here kuti vaite confirm appointments. Saka hongu tingangoti urongwa huripo wokuti tisangane nenhengo dzepamusorosoro dzeUS government dzeDepartment of State musi wemuvhuro.
Saka apa mauya mega kana kuti mune vamwe kubva kubato?
Apa ndauya zvangu doga.
Saka mungatarisira kuti mukasangana nawo mungataure nyaya dzipi? Tiri kumboona America iringe yanga ichitaura kuti muZimbabwe mungamuitwe sarudzo dzakachena isati yatombotanga kutaura nyaya yekuti zvirango zvakatemerwa muvakuru venyika zvinge zvichibviswa.
Nyaya iripo kunyanya mazuva ano inyaya yekuti pave ndingangoti muchirungu ma-free and fair elections. Nokuti dambudziko ratinaro muZimbabwe mukanatsotsoropodza Blessing tonatsoona kuti political instability yatinayo kunyika kwedu, nyika yedu ichipikirwa yeZimbabwe inonyanya kukonzerwa nekuti maelections adatinoita haaitwe mujekerere. My elections aya anozonzi pachirungu hasiri free and fair. Anozobudisa result imwe isingafadzi chero vanenge vahwina vacho vanenge zvatabirira vanenge varo zvacho vanenge zvatabirwa saka toda kuti agwendo gunowo muna 2018 ngatitei my elections ejekerere okuti anenge ahwina anohwina zviri pachena anenge aruzawo anoruzawo zviri pachena pasina kuzonyunyuta zvakaitika muna 2013 zvakaitika muna 2008 zvakaitika muna 2002 zvakaitika muna 2000 zvokuti toziva kuti my elections aingobirwa pachita zvakawanda zvaisaka kuti my elections asabudisa iwo tikangoti iwo the will of the people or the true will of the people. Saka nyaya huru yandikangoti tingakada kutikisimbisa patichange tichitaura nawo musi wemuvhuro. Inyaya iyo kuti ngavatibatsirewo tione kuti my elections aripo ave free and fair. Kozoya zvenyaya yezvirango. Ndofunga isu sebato reMDCT tungamirirwa na Dr. Tokzani Kupe. Takabuda pachena kuti zvirango zviriko izvi. Zvirango zvokuti hatidi kuti vana veZimbabwe varambe vachinetseka. Nokuti chaapo ndechekuti muna anotambura nenyaya yezvirango munhu ari kumusha kwagutu ari kwamutoko ari kwamurewa ari kumarondera munhu ari kucholocho ari kugwanda saka ari kuhange saka tiri kuti zvichine basa here kuti zvirango kana zvazvichipo zvacho zvonzi zvirambe zviripo izvo zvichinetsa isu varombo vagara vachitambura saka toda kuti kana zvirango zviripo ngazvinange naivo vacho vanoita zvoudzvanyiriri kana vaya vanodawo kuita zvemabhizinesi nokuti tinozama mabhizinesi anga mabhenga anga vachi vari kutambura chaizvo kuaccessa mari nenyaya yezvimwe zvirango zviripo saka tichidawo kumbira kuti zvirango izvozvo zvibve zvibiswe zviite kuti vana veZimbabwe vakwanise kuaccessa mari kunyanyanyanya vaya vane mafinancial institutions nokuti ndinoziva ini segweta ndinotombotambura nguva zhinji nemamabhenga atinomiririra vanokundikana kana kuti pakaita transaction inonzi inopfuura nokubritain kana nokuamerica kana nokujapan kana nokufrance inotonzi hazviiti nokuti bhengi iri rinonzi riri pamasanctions list saka tei tichida zvinhu zvakaita saizvozvo zvichikwenenzverwa tione kuti zvirongwa zviripo ngazvisasafisa vana veZimbabwe ngazvisafise vaya vanonzi ndo vari kukonzera kutambura kwevana veZimbabwe.
Mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa naDr. Tokozani Kupe vaObed Gutu vari mumastudio edu Studio 7 muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kutyora mutemo pakuumba chikwata chinovabatsira kuchuchisa nyaya dzeuori kana kuti Special Anti-Corruption Unit. Mamwe magweta anoti vaMnangagwa vakatora basa remuchuchisi mukuru wehurumende vachiisa mumbundu mavo kunova kutyora bombero remitemo. Asi vaZiyambi vanoti ichi handi chokwadi tavabvunza kuti vatsanangure.
Tinotenda rega ndisanangure ndichiti ndotanga ndichiti president pavakagadzwa vakataura iwo kuti chirwere chikuru chatinacho muno munyika ecorruption. Vakataura kuti vachaisa policy yekuti tinge tichirwisa corruption. Vamba kabineti yavo ndichita Minister of Justice vakabva vasimbaradza kuti ngatirwisei corruption tikaisa pama100 day plan yedu kuti chimwe chezvinhu chatiri kufanirwa kuita kuona kuti nyaya dzeuori dzaenda kumadzitare dzatongwa munhu kana akanga apomerwa obatwa nemhosva kana kuti oregero zvadaro izvi taisa pama100 day plan mapurisa vakabva vagadzirawo unit yavo inoona nezveuori veJSC vakagadzira makoti ndofunga makaona achivhurwa kunzi tane koti yongoti munhu wecorruption inofanira kungoenda straight ikoko. Anti-corruption ikati isu tiri ready. Muchuchisi mukuru anove prosecutor general ndobva ambotiti ina handina vanhu tikaenda kuna china masa vakabva vamupa mvumo yekuti ange achirekruta kana kutsvaga vanhu ndobva tazviisa pa100 day plan kuti pa100 days muchuchisi kwaprosecutor general vachatsvaga vanhu asi 100 days dzakadarika nyaya dzecorruption blessing unogona kuwirirana neni kuti tinosunga munhu zvobva zvazara mumanewspaper kwese kwese nemumaradio imomo muzobuda ningasungwa uenda kukoti onzi hatisi kukupa bail onzi ndaona applya zvimwe dzenguva ku high court onzi passport sia obvabu azopiwa beuria tagaragara adzokera ku court imwe reporting condition yobviswa tagaragara passport adzorerwa tagaragara asi siri parimandi ndozvanga zvichitika tagara zvakare na president tati dambudziko nderei prosecutor general havasi kutudza kuti nyaya ndei ndobva tati tadi tagadzira a unit inodila ne corruption kuitira kuti vanhu vasazofunga kuti president vari kungoita basa rekutaura nje vasina zvavari kuita.
Asika vamwe vari kuti ivo mutungamiri wenyika haafaniri kunge achitora iro basa remuchuchisi oisa muhomwe madi kupa vanhu vacho ivavo kuti vange vachienda kubazi rezvekuchuchisa kana zvichinzi vanhu vacho vashoma.
Manzwa zvandataura unity haisi yemaprosecutor ispecial anti-corruption unit yekuongorora kuti nyaya dzecorruption dzaongororwa dzainvestigetwa dzaredi here kuti dzinoprosecutwa kana doketi rapera rozoendeswa kunochuchisa. President kuri zvino ndovanoadministra kana kuti mukuru weanti-corruption commission. Saka vanhu ava vanenge vachisenza neanti-corruption commission nemapurisa. Izvozvo hapana mutemo unorambidza kuti president vange vane maziso anoona kuti zvinhu zvaitwa nemazvo.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vari parunhare kuchinoi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona.
Mutedzeri wegurukota runoda nezveupfumi vaTerence Mukupe, avo vari kushorwa zvakanyanya nevakawanda munyika, vanyora tsamba vachiedza kuzvichenura panyaya dzakawanda dzavari kupomerwa dzapa kuti vamwe vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavadzinge basa. Panyaya yekutanga yavanoonekwa pavhidhiyo vachiti mauto haasi kuzoregedza mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vachitonga vakakunda musarudzo, vamukupe vanoti vanhu vari kureva nepasipo zvikuru vanopikisa. Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo vakatoburitsa mashoko vachishora zvikuru mashoko avamukupe aya vachiti haamirire zvido zvehurumende kana bato riri kutonga reZANU PF. Pakutuka kwavanonzi vakaita vatendai biti vePDP pamhepo vachiti vainge vanwa here mapiritsi echirwere chemukondombera, vamukupe vanoti vainge vadenhwa navabiti asi vachiti havafanire kutaura havo zvavakataura pamhepo. Vanotiwo vanokumbira ruregerero nemashoko avakataura. Panyaya yavanonzi vaida kurova mutori wenhau Blessed Mhlanga weNewsday vari pamhepo, vamukupe vati vainge vadenhwa asi vakati vari kumbira ruregerero nokubuda muchirongwa chisati chapera icho chaitwa neZBC. Havana kutaura nezveimwe mhosva yavari kupomerwa yekutora nechisimba mbozhanhare yemudzimai wavamuhlanga uyo aiedza kutora vhidhiyo apo vanonzi vainge voda kurova murume wavo. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi anoshanda iye nebhanga reBarclays Bank kuZimbabwe. Pari zvino mudzimai uyu ari muno muAmerica apo ari kumutambo weZim Expo kuitirwa iwo kuBoston, Massachusetts, muno muAmerica. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti vakafambirei imo muno muAmerica.
Mazvita is marvelous. Inini ndinoitwa Emily nemapare, ndinoitwa mai nemapare. Ndinoshandira Barclays Bank. Ibank hombe iri muZimbabwe. Ndinotungamira department rinoitwa kuti corporate affairs necustomer service. Tichitarisira kuti tinobata sei macustomers edu nema stakeholders edu.
Mafambirei imo muno muAmerica uyezve pari zvino muri kupi?
Pari zvino tiri kuBoston kuLowell. Tiri kuatenda event inoitwa kuti Zim Expo. Zim Expo iyi tiri kutarisira kuva tine maconversations akakosha nevazvarwa vemuZimbabwe vanogara muno muAmerica vari kubva kumaparts akasiyana siyana. Vamwe vari kubva kuCanada, vamwe vachibva muAmerica muno kuti vaungane kuno for a weekend tichifara taura nyaya dzebusiness nekuti nyika yedu tinogona kuisumudzira zvakadini. Isusuwo seBarclays Bank tiri kufara because tichaonawo mainsights akawanda kubva kune vanhu vari kuatendawo conference ino.
Zvii zvinokwaniswa kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri pachiitiko chenyu kana vari kuda ivo kunge vakavhura maakaunti kuZimbabwe vanogona here kuzviita ipapo? Munozvifambisa sei?
Tiri kuvhura maakaunts chaizvo kuno. Pari zvino tine dina yatiri kusponsor yatichakwanisa kunga tine matables anenge aine vanhu vedu vatafamba navo kubva kumusha vanenge vachivhura maakaunts for maparticipants edu ese vanenge vari kuno.
Munhu anoda chii kuti awanikwe iye achivhura akaunti kuZimbabwe?
Tinoda kuti vafile fomu redu. Tauya nemafoms anenge achibvunza mvunzo yakasiyana siyana kubva pane zita rake kubva kusvika pane address nemamwe madetails etinenge tichitsvaga pafom. Uyezve tinokumbira proof of ID, tinenge tichitora mapassport, any form of ID tinenge tichida kuti munhu auye nayo. Tinenge tichida futi proof of residence as well.
Vazhinji vangati ivo vangadirei kuwanikwa ivo vachivhura maaccounts iwayo kumusha? Tichitarisa kuti kune dambudziko remari, zvinobatsira sei munhu ari kunze kuti avhure account kumusha?
Mubvunzo mukuru wemavhunza. Pari zvino tiri kuvhura maaccounts iwawo kubatsira vanhu vanogara kuno vanenge vaine vadiwa vavo vanenge vari kuZimbabwe vavanenge vachichengeta. Tirikuona kuti vanhu vazhinji vari kushanda kuno vanana mai, vanana baba, vane vana vavari kuendesa kuchikoro, apo vanenge vachiita maproblems kana kuti dambudziko zvekuti votumidzira mari sei munzvimbo kana kuti munzira iri secure. Isusu tiri kuti vakavhura maaccounts nesu, maaccounts iwavo anenge akangofanana neaccount rinenge richivhurwa riri kuZimbabwe rine masecurity features ese, vachizokwanisa futi kuona mari dzavo ine secure and safe way.
Semudzimai makafunga sei kuti mupinde mubasa irori rekuita zvemari muchishandira kambani yeBarclays?
Semudzimai ndakakudzwa ndichiudzwa nevabereki vangu kuti hapana chinhu chendisingakwanisi kuita semudzimai. Saka pendakaonawo mabankers ndichikura ndakati inini ndinenge ndichidawo kubatsira vanhu kuti vaonawo vakwanisewo kuita realize my dreams avo, vakwanisewo kuita zvinhu zviri pamwoyo pavo, vabudirirewo muupenyu wavo. Saka basa rendinaro irori rinondibvumidza kuti ndidaro kuBarclays ikoko.
Zvii zvamungataurirewo vamwe vasikana vechidiki kana madzimai akateerera pari zvino? Zviri nyore here kuti munhu awanikwe achiwana ruremekedzo pabasa seramakabata iri?
Soko rangu rendingada kutaurira vadzimai nevana vari kukura vari kuenda kuzvikoro nderekuti hapana chinhu chisingakwanisike kuitwa nemudzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Emily nemapare vanoshanda ivo nebhanga guru remunyika reBarclays kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazvita henyu is marvelous. Tatenda chaizvo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochenda kuchirongwa upenyu hwedu, our lives, icho tinopiwa naJonga Kandembiri.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nenyaya dzehutano, kuti munhu ange achirarama zvakanaka zvii zvaanofanira kunge achiita uye zvii zvaanofanira kunge achidya. Mukutarisa nezvenyaya iyi taita rombo rakanaka rekubata baba Samuel Marandure. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu baba Marandure. VaMarandure, tichitarisa nhoroondo yeupenyu hwenyu, muri munhu anoziva zvakati wandei mukurarama kunoita vanhu zuva nezuva, mungatiudza kuti makaziva sei zvese izvi?
Chiripo ndechekuti ndiri kurarama ndiri kuona mamafiro anoita vanhu, kuti munhu anongonzi mumusi wadonha abva apera ipapo, umwe unongonyararagire pacheya chimwatii. Then ndakundihwise kuti kambe chingave chinokonzera izvi chii. Saka mukutsvaka tsvaga kwangu ndakazogona kuisa kuti mararamiro namagariro evanhu ndiwo anokonzera zvinhu izvi kuti zviitike. Nokuti tinoziva kuti sevanhu venyama tinofanira kune rimwe nezuva tife. Kufa is something certain, hazvifungidzi kuti akamberi. Asivo pandiri kufamba murwendo rwangu rwekuinda kuguva rangu, handifaniri kundifambe ndichitambura ndichichema ndichigomera gwendo gwese ndive dambudziko kuvanhu vandigere navo vemhuri yangu. Hazvifaniri kuti zvidaro. Saka iyi nyaya ndiyakasakisa ndione kuti mararamiro atinoita paupenyu hwedu apa hune chimwe chokuita namatambururo atinoita mukati merwendo rweupenyu. Ndokubva ndazoona kuti ini nyaya hombe inonesa vana vevanhu iri muchikafu zvekudya. Ende manje dambudziko racho nderokuti zvikafu zvizhinji zvatinodya izvi mudzimba dzedu hazvivaki mbiri yedu, ndezvinoparadza mbiri yedu. Zvikafu zvinotivumba hatizvidye. Zvakafanana nechinhu chakaita fanika senyama. Ndoona mombe yangu apo Busumani yakakora yakanaka, ndoti iyi ndikaivuraya ndikaga ndinoputisa iyi. Asi Butumani kuti svike pairi papambiri wayo papapo yanga isingadi nyama, yaidya sora, yaidya zvinhu zvinomera zvinokura. Naizvozvo yakasvika pastage iyo. Asi manje ini kundiitewo mbiri wakanaka unotaima, ndakuda ndidye iyo Busumani pandikundidye zvinodyiwona Busumani.
Zvii zvamunokurudzira imi kuti vanhu vadye?
Indinokurudzira kuti vanhu ngavadye zvinhu zvinomera pasi, yatinoti isu plant based diet. Vanhu ngavadye zvinhu zvinorimwa zvakafana nemagrains izvi, zvikafu zvakatifanika vana rukweza, vana mapfunde, vana mhunga, vana gorosi. Ndizvo zvinofanira kudyiwa navanhu vanenge vachida kuti vawane simba.
Kouyawo mishonga vaMarandure, nokuti tinonzwa vamwe vachiti mishonga chaiyo inowedzerawo urwere hwevanhu.
Mishonga zvikuru iyoyi yekuzvipatara iyi, ivo varedzi vayo vanoigadzira vanokutaura kuti mune anonzi maside effects. Asi toonedu kuti apo it's a polite way yekukuudza kuti mishonga yedu iri poisonous. Iwo uchitsvaka kuti urape chinhu chimwe chete, mushonga wawadya unobudisa zvakawanda wanda. Zvino ini madzidziro andakaita mwana wangu kwanonzi manatural remedies akaita sei, ndiwo atinowana mukati mesango awa yatinoti isu God's pharmacy, pharmacy yaMwari.
Sekuru Marandure, vakadzidzira here zvese zvekurapa izvi kana kuti zvinhu zvamakangowanawo kubva kana kune vakuru kwamuri?
Ndakaenda kuchikoro chaiko, ndakatanga ndichatsvaka ndiri ndega zviya zvinoonekwai munhu anoresearch, ndichitsvaka ndiri ndega kuti kuka zvakadai ko zvakazoitwa sei, zvii zvinofanira kuzvidyiwa kumushonga nofanira kushandiswa ndeipi kuti isina maside effects. Ndapedza kumbotsvaka ndindiwanika kuti no, it's not enough. Ndikamuruka ndikaenda kuchikoro kwandakanogara ndakura kudai, ndakanziri 7 years ndichisvika pachikoro ndidzidze.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga nasekuru Marandure. Sezvo nguva yedu yapera, regai tiisire pano ndokuonekai nemufaro. Ndichiti musare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.